Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu zvita 7 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine chisungo chitakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina, zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament ange ane chivako chekuti ange achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzodzosera mari iri kunzi ndeye zvikwerete kubva kuhurumende, kunyangwe vakawanda munyika vari kushora danho iri.
Kwira kudare rekumusoro rehigh court tinyuta kuti dare iri daira manikidza hurumende kuti yabuda nehwaro dzekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende, zvinosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu.
Hurumende yoendeswa kudare nevashandi vayo ichipomerwa mhosva yekusada kutevedzera mutemo panhaurirano dzemari inotambiriswa vashandi. KuFIFA World Cup kuQatar, Morocco yofadza vakawanda muAfrica nekurova Spain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change razobvuma kuti nhengo dzaro dziri muparamende dzitore mari yechikwerete yekutenga dzimba kubva kudare iri, asi nhengo idzi dzinofanira kubhadhara zvikwerete izvi. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaimbenge varamba kuti nhengo dzebato ravo dzitore mari iyi vachiti kudziya moto wembavha. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanokokera nhengo dzeTriple C muparamende vaProsper Mutseyami vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti nhengo dzebato ravo dziri muparamende dzakasangana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, vakabvumirana kuti nhengo dzavo dzitambire mari dzezvikwereti zvedzimba kubva kuparamende, asi dzichizozvimirira pakubhadhara zvikwereti izvi.
Tine chisungo chitakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina, zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament ange ane chivako chekuti ange achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Osalo Siziva vati pane zvibvumirano zvakasainirana nenhengo dzeparamende nedare reparamende kuti dzidzosere zvikwereti izvi.
Chatinoziva seTriple C ndechekuti hakuna munhu anotora mari yemataxpayers orega kuibhadhara, nekuti kwatiri inoshanda oso kumadomestic and internal process edu kuti uri member in good standing.
Asi dare reparamende harina kuzivisa kunyika kuti zvikwereti izvi zvinobhadharwa sei, uye nemadhora ekuamerica here kana kuti uremu hwedhora pachikero chebhanga reRBZ kana kuti kumabhanga akazvimirira. Vanokokera nhengo dzezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vati hazvisi zvitsva kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende.
Kungangovawo kungotaura kwevanhu vava nenyadzi, sezvo vakambenge vari chikwereti ichocho havachidi, iko zvinovava kuti gashi chibhadharwe. Saka kungoitawo politics.
Asi mutauriri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans iro risina kana nhengo imwe chete muparamende vaShelton Mupambwa vati nyaya yezvikwereti izvi yaitirwa kuti mapato ari muparamende awane mari dzekushandisa kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Mari iyi yapuwa nguva yatakatarisana nenguva yesarudzo gore rinouya, zvichireva kuti izvo vavatange vachikombita navo vasiri muparamende iko zvino vatange vari at a disadvantage, nokuti ivo vanenge vaine ma40,000 ekuenda vachigadzira maposta, kutenga vanhu nekuita mamwe mabasa.
Asi vatogarepi vati izvi ndezvemugodzi matsuro.
Mapolitical parties kana achienda kusarudzo anozvimirira. Isu seZANU PF tinosponsiwa namamembers eZANU PF.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano relabour economic development and research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vati hapana chakaipa kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende asi vati zvikwereti izvi zvinofanira kubhadharwa kuitira kuti zvisakanganise upfumi hwenyika
munhu wese angowana chikwereti kuhurumende tarisiro yake ndeyekusadzosa mari iyoyo iyo ndo yatiri kuti moral hazard mueconomics ya saka izvozvo zvakaitika zvinokanganisa mafambiro ezveupfumi munyika saka munhu anenge apiwa mari nehurumende mari iyoyo inofanira kumekwa shuwa kunzi yadzoserwa kana yanga yapiwa ichinzi imari yechikwereti but kupiwa kwechikwereti nehurumende whether kuvarimi whether kuma MP whether kuma minister izvozvo hapana chakaiyezisa
nhengo dzeparamende dzakapiwa zvikwereti zvemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora ekuamerica us $40,000 pamunhu vatevedzeri vemakurukota ehurumende vakapiwawo mari inoita zviuru mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kana kuti us $350,000 uye makurukota ehurumende akapiwawo zviuru mazana mashanu zvemadhora ekuamerica us $500,000 pamunhu aka akasike kutanga hurumende neparamende ichiita izvi muna 2015 rbz yakapa makurukota ehurumende nhengo dzeparamende vakuru vemauto nevamwe vanodyidzana nebato rezanupf zvikwanisiro zvekurimisa zvemari inodarika bhiriyoni imwe chete yemunyika mushure mekunge vakawanda vavo vatadza kubhadhara chikwereti ichi chakazotorwa nerbz zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nemasangano anokweretesa mari akaita seimf neworld bank zvakakanganisa upfumi zvakanyanya ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Masangano mashanu anomirira vamwe vashandi vehurumende akwira kudare High Court achida kuti dare iri rimanikidze mushandirwi anove hurumende kuti ibude nehwaro hwenhaurirano dzemihoro pakati pevashandi nemushandirwi sezviri muchikamu 65 chebumbiro remutemo wenyika. Masangano akwira kudare anotire Zimbabwe Teachers Association, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Educators Union of Zimbabwe neCivil Service Employees Association uye ari kumirirwa nemagweta ematika Gwisa and Partners. Vakwirirwa kudare vanoti Public Service Commission, mutungamiri wenyika, gurukota rezvemari, gurukota rezvevashandi nemabasa, gurukota rezvemitemo pamwe negweta guru rehurumende. Pari zvino panonzi hapana mutemo unosungira hurumende kugara pasi ichizeya mihoro nevashandi vayo. Taedza kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutungamiri weAtuz vaobeti Masaraure.
Kwira kudare rekumusoro rehaikoti tinyuta kuti dare iri dai ramanikidza hurumende kuti yabuda nehwaro dzekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende zvinosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu. Munoona patinosichema tichiti mari haikwane, mari haikwane.
Hapana here mutemo unosungira kuti munge muchisangana nehurumende muchiita nhaurirano idzi?
Hatina mutemo unosunga employer uyu kuti agare pasi nevashandi vake vanyorerane chibvumirano chekuti mari inokwana emari. Mukatarisa pamabenefits unongoona employer achingoita madiro acho jina akati taisa ichi, taisa bonasi, tabvisa bonasi, tabvisa maleave, tabvisa zvimwe. Hazvisiri izvo zvinenge zvichitenderwa pamalabor standards. Saka tikuti hurumende ngaimanikidzwe zvichienderana nesection 65 yeconstitution iyo inoti mashandi vane kodzero yecollective bargaining kusanganisira macivil servants. Tikati tarisazve constitution yedu musection 203 inozoenda ichitsanangudzazve kuti kana paine maconditions of services aroda kufixwa nepublic service inofanira kunge ichizviita ichiita collective bargaining.
Kana zviri mubumbiro remitemo sei hurumende yanga isiri kuzviteedzera?
Izvi hazvisi kuitwa nekuti hurumende iri kuramba yakatsingirira nemutemo usisiri constitutional iri mupublic service act nemapublic service regulations ayo anovapa mukana wekuita zvavanoda kungotaura zvavada panguva yavada vasina kugara pasi nevashandi. Public Service Act nemaregulations anoshandiswa ane masections anopa public service simba rekungoita zvinhu izvi isina kutaurana nevashandi. Saka tikuti tikuti batari rione ma constitutional issues kuti kana paine chimutemo chakagadzirwa chiri kunze chisingaenderane ne constitution, chimutemo ichocho cha invalid. Chakuda kuti pachigadzirwa mutemo unoenderana ne constitution. Saka kana pane mutemo mutsva unoenderana ne constitution, tinoona tichange takuwana kodzero idzi dzatagaratira dzomu constitution asi dzakuwanikwa kuma regulations ekusekta kwedu. Tikatarisa panogadzirwa National Joint Negotiating Council, yakagadzirwa ne statutory instrument 141 of 1997. Statutory instrument iyi haichaenderani ne collective bargaining iri mu constitution. Mukatotarisa ipapo zvinenge zvichinzi kushauya council inotaura zvema salaries, asi mu constitution ma salaries anotaurwa pakati pevashandi ne commission.
Vanga vari mutungamiri weAtuz Vaubert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vanoti vari muWashington DC pamusangano wekutsvaga nzira dzekurwisa huori uhwo vanoti hwatekeshera munyika yeZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara zvavo vachiti vakazvipira kurwisa huori munyika, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Musangano wemuAmerica uyu uri kukokerwa nehurumende yeAmerica yakabatana nesangano reTransparency International uye uri kupindwa nenhengo dzesangano iri dzinobva kunyika zana nemakumi maviri neina. Komisheni yeZimbabwe yeAnti-Corruption Commission, iyo yakaumbwa nehurumende kuti irwise huori, iripowo pamusangano uyu uyo wakatanga nezuro uchipera nechishanu. Vachikumbu vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika kuti huori hupere, kusanganisira mitemo inochengetedza vanenge vamhangara huori. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navachikumbu nezvenyaya iye.
Ndauya kuno ndakamirira kuzotaura maringe nezveuori kutekeshera.
Takatarisa Zimbabwe, inganzi iyo yakamira sei panyaya yeuori tichienzanisa nedzimwe nyika?
Isusu veTransparency International tine chiyero chatinoita chinoratidza kuti nyika dzine uori here kana kuti dziri kufambira mberi nekurwisa uori. Takiridzo yakaitwa mugore ra2021 takaona kuti Zimbabwe yainge iri pachibodzwa chinoita makumi maviri nenhatu bamuzana kana kuti 23% 23 out of 100, zvichireva kuti nyaya dzekurwisa huori tiri kuramba tichidzokera kumashure tichitambudzika. Tikatarisawo zvakaringana nedzimwe nyika tiri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe, zvichireva kuti tiri pa157 out of 180 countries. Zvinhu zvinokatyamadza zvikuru, zvinoratidza kuti nyika yedu yatekeshera huori.
Huori uyu hungapedzwe sei?
Isusu senyika tine zvisungo zvatakaita kubazi reUnited Nations zvinosanganisira kuti vanoshambadza huori nekuhuburitsa pachena vanokwanisa kuchengetedzwa sei. Tigoita zvakare kuti kana mari dzichinge dzabiwa munyika nezvese zvinenge zvabiwa munyika zvatinoti ill-gotten wealth zvinofanira kudzorwa munyika yeZimbabwe igokwanisa kushanda kuita pundutso yenyika. Zvese izvozvo zviri kukurudzirwa nebazi reUnited Nations, asi tinoona kuti munyika medu muZimbabwe hatisati tava nemutemo unochengetedza vanoburitsa huori pachena kana kuti hatinoti whistleblower protection legislation. Saka ukanga wavapo panzvimbo, tinoona kuti vanhu vazhinji veZimbabwe vanokwanisa kubudawo pachena vachitaura maringe nehuori huri kuitika kwavanogara. Nhau dzehuori idzi hadzingoperi nekuti vanhu vasungwe vaende kumajeri, dzinopedzwa nekuti kana vanhu vachinge vasungwa vaenda kumajeri zvavakaba zvigodzoka zvibatsire nyika yedu.
Vanga vari vatafadzwa chikumbu vanove mutungamiri wesangano reTransparency International Zimbabwe vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Bato remaDemocrats muAmerica nezuro rakawedzera uwandu hwenhengo dzaro mudare reSenate kusvika pamakumi mashanu neimwe mushure mekunge vaRalph Warnock vakunda vaHerschel Walker vebato remaRepublicans musarudzo dzechipiri kana kuti runoff dzakaitwa kuGeorgia. Sarudzo idzi dzakadzokororwa sezvo pasina akasvitsa mavhoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana musarudzo dzekutanga. parizvino bato remaRepublicans rine nhengo makumi mana nepfumbamwe pazana dziri mudare rakakosha iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano avanodzidzisa paFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica.
Tiri kuona kuti vanhu vari kuvhota vari kusarudza vanenge vakuda kuona kuti dai zvachishandukawo kuti maDemocrats ambotungamirawo. Nekuda kwezvakaitika mumashure, mutungamiriri akanga arimo mumashure umo, ndakaona kunge akakonzera dambudziko rekuti vanhu vazoita kufunga kumwe, uye vanhu vati ngatimbochinjai tione kuti zvinoita sei vaende kuDemocratic Party.
Izvi zvinorevei panyaya yekuturwa kwemitemo mudare reSenate? Zvingavabatsira here pakutura mitemo yavo kuwina kwaitwa uku kuGeorgia?
Ya, zvinovabatsira chaizvo nekuti ndo vanenge vari majority party, saka zvinovabatsira pakutura mitemo yavanenge vachiita, yavanenge vachida kuti iwe inodzikwa mukati menyika. Ndinoona kuti zvinotibatsira izvozvo, uye zvinoramba zvichiitawo kuti maDemocrats aramba achienda pamberi mukati mezvavanenge vainazvo zvara ravo, kana kuti donzo ravo rekuti vatungamire rienderere pamberi zvakanaka.
Tinoona kuti nhengo yanga iri iyo kutsigirwa navaDonald Trump yakawanikwa ichikundwa musarudzo iyi. Zvinorevei izvi kuna vaTrump nekuda kwavo kuti vadzoke munyaya dzekuti vagowanikwa vachivhoterwa zvakare?
Zvinoreva kuti havachisinaba vatsigiri vakawanda sezvawai nezvavakaita pautungamiriri hwavo. Panguva yavakanga vari pachigaro, tinoona kuti pane zvakaitika zvakakonzera vanhu vakawanda weAmerica kuti vanyunyute nepamusoro peutongi hwavo. Munhu anotonga nechibhakera, munhu anenge anokonzera kuti vanhu vapikisane, poita mvonga mupopoto nemhirizhonga. Vanhu veAmerica kunyanya kuGeorgia varamba vati kwete handizvo zvatiri kudaba izvi, utongi hwakapfuura uko hwakatopfuura, hatisi kuhuda. Kana dai vachidawo kuti vanoda kukwikwidza vaTrump, zvinoreva kuti vari kuziva kuti sarudzo yavo inogona kunetsa, nekuti vanhu havachisina chivimboba chakanyanya kudzika mawari, nekuti utungamiriri hwavo unorangidza kubimbindoka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita kuKansas muno muAmerica vari parunare naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Direct from Washington. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNigeria ari kutsvaga vanhu vainge vari pamudhudhudhu vakauraya vanhu vatanhatu kusanganisira mapurisa mana pamuganhu wenyika iyi nenyika yeNiger neZuro. Mutauriri wemapurisa mudunhu reSokoto vaSanusi Abubakar vanoti vatumira mapurisa kunoferefeta nyaya iyi. Mauto eRussia nhasi arwisa nzvimbo zhinji muUkraine achishandisa ndege dzemhando yemadhroni nezvombo zvikuru, uye vanhu vanomwe vanonzi vafa, vamwe vakakuvara. Izvi zviri kutevera mashoko eRussia ekuti Ukraine yakarwisa makamba ayo emauto. Ukraine inonzi kubva mazuva adarika yave kubhomba makamba emauto muRussia ichishandisa madhroni. America inoti haikurudzire kana kupa rubatsiro kuUkraine kuti irwise nzvimbo dziri muRussia, asi iri kushora Russia nekubhomba magwenya emagetsi nekunocheneswa mvura yekunwa muUkraine, ichiti zvinokanganisa vanhu vasinei nehondo iyi. Mushure mekunge vanhu vatanga kuratidzira zvakasimba mumatunhu akawanda muChina nekuda kwemitemo yakaoma yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, nyika iyi yave kunyevenutsa mimwe mitemo. Vanhu vasiri kunyanya kurwara vave kutenderwa kugara kumba, uye vashanyi kunyika iyi havachamanikidzwe kuvhenekwa chirwere ichi. China yaive nechirongwa chekuti pasave nemunhu kana mumwe chete zvake anobatwa nechirwere ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekupenda mifananidzo chiri muWashington DC, Solomon Mahlatini, uye ari kuronga kuratidza basa rake raanoita pamabiko achaitwa musi wa16 zvita paAfrica World Art Gallery iri makare muno muWashington DC. Mahlatini uyo akauya muno muAmerica muna 2011 achiuya kuchikoro achangobva kupedza zvidzidzo zvedigiri rake repiri reBachelor of Arts paEast Central University mudunhu reOklahoma. Mahlatini awanawo mibayiro yakawanda kuburikidza nebasa rake rekupenda mifananidzo iri uye atenderawo nenyika yeAmerica achiratidza basa rake munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tatanga nekumubvunza kuti Solomon Mahlatini ndiani?
Ndakabarirwa kuZimbabwe muguta reHarare. Ndakazokurirawo zvekare kuKwekwe. Pari zvino ndinogara kuno kuAmerica. Ndinobata basa rekupenda rinonzi multidisciplinary visual artist. Ndinenge ndichiita masculpture zvokupenda izvozvi nezvimwe zvinobatanidzira nawo neart yavanoti visual arts.
Mungatsanangura kuti iye munhu anonzi visual artist ndezvipi zvaanenge achiita?
Basa revisual arts rinosanganisirawo zvakawanda. Pane rekupenda serandinobata iroro, kune yavanoti print making, kune sculpture isingori yezvivezwa chete, notoshandisa metal, glass, zvichisanganisirawo newood. And ndinoitawo futi graphic design nepamps, uye ndinoitawo zvemafirimu. So ndo visual arts yazvona iyoyo.
Tinonzwa kuti mune mabiko musi wa16 December unove mwedzi uno ekushambadza zvamuri kuita. Mungatudza pamusoro pemabiko aya?
Hongu, tine mabiko musi wa16 December ari kuitwa kugallery inonzi Africa World Art Gallery iri mu Washington DC padhuze nepaAdams Morgan. Mabiko acho anenge achitanga na5 dzemanheru achiperawo na9 dzemanheru. Hatenge tichingoonawo kuti nekuzara kwevanhu zvimwe tingangopfuurikidza mbichana 9 idzodzi. Asi ariko musi wa16 December kuAfrica World Art Gallery from 5 PM zvichiendawo mberi ku9 PM.
Iro basa renyu riri kutambirwa sei?
Aiwa, ndinotenda Mwari nevadzimu kuti basa rangu riri kutambirwa zvakanakisisa streke muno vamuAmerica. Zvimwe pangwe kuti vanenge vasati vamboonawo zvinhu zvandinenge ndichipenda, nokuti basa rangu kazhinji ndinoreferensa ndichishandisawo mifananidzo yevanhu vekumba nenzvimbo dzekumba kuZimbabwe. Saka vamwe vanenge vasati vane exposure kwazviri. So I'm sure zvinenge zvichivanakidzawo mukuona basa rangu imomo. So basa riri kutambirwa zvakanakisisa zvikurusa. Uye ndinosenza nemagalari nemamuseum, uye ndina manager wandinoshanda naye tichifamba state to state ndichiratidzawo basa rangu irori rekupenda. Pare zvino ndakasaina kune imwe gallery, tine contract neimwe gallery kwandee ndichiratidzawo basa rangu ikoko. Ndakatosaina tikati vhiki rapfuura iro. Ndiri kufara zvikurusa nokushanda navo tichiona kuti tichashanda sei zvakanaka tese.
Makatanga sei zvekupenda izvi?
Ndingati ndakatanga ndichionawo amai vangu ndichikura. Mai vangu vanoitawo visual arts, asi havana kuzoenda kuchikoro for visual arts, vanoita accounting. Asi vaigona kudhirowa, vane hanzvadzi dzavo futi dzinogona kudhirowa futi nekupenda. So ndaingoonawo vachiita mukukura imomo. Ndakazotangawo ndakuprimary mugrade 5 takaita auction kuchikoro chandaidzidza Goldridge Primary kuKwekwe. Mapainting angu akafarirwa zvikuru, akatengwa. Vabereki vangu ndopo vakatoti mwana anenge ane chipo chekupenda. Asi semaziviro enyu, vanhu vazhinji havafunga kuti basa rechi rekupenda rine mari. Saka ndakangonzi ndiite imwe course pamusoro pebasa iroro ranachita rekupenda. Mushure meizvozvo ndichinge ndazoyewa kuAmerica, ndomba ndikati ndanga ndakukwanisawo kutingati mamaterials anodiwa pakubata basa rangu nekuonawo vamwe mashandiro avanenge vachiita. And muna 2016 ndobva ndikazoroera musoro padombo ndakati you know what, ndikandidzokere ndinoita degree rangu muart. So ndakazoenda ndakadzidza kuchikoro chinonzi East Central University chiriko kuOklahoma uku. Ndakaita degree rangu mustudio art, vanoiti Bachelorate of Fine Arts in studio art, and the focus yangu inini yanga iri painting.
Uyo anga ari Solomon Mahlatini, chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekupenda mifananidzo chiri muno muWashington DC neStudio 7. Munhau dzemitambo tichitarisa zviri kubuda kukata. Mhemberero iri kuenderera mberi muAfrica nemhiri kwemakungwa zvichitevera kupinda kweMorocco mukota finari ye-2022 World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Morocco yasimudza mhemberero inovhundutsa muAfrica nepasi rese mushure mekupunzira pasi gomo reSpain nemapenareti mumutambo weround of 16 we-2022 World Cup kuQatar. Kufara kwaisa vemuZimbabwe chete asi kuMorocco kwacho uye kuSpain kune zvizvarwa zvenyika iyi zvinogara ikoko. Zvikwata zviviri izvi zvaive zvapedza zviri mangange 0-0 munguva yakatarwa uye zvemaminitsi makumi matatu akawedzerwa. Morocco ndokunwisa mapenareti ayo matatu ekutanga mushure mekunge Spain yatadza kukanda ayo. Mukoita izvi, Morocco yawana tikiti reupinda mukota final World Cup umo iri kusangana nePortugal nemugovera na 5 PM mushure mekunge Portugal yakarakasha Switzerland 6-1. Ma Atlas Lions achachikwata chechina muAfrica kusvika mukota final World Cup achitevera Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002 neGhana muna 2010. Asi zvikwata zvese izvi zvaitungamirwa nevarairidzi vekunze. Murairidzi wechikwata cheMorocco Walid Radragao apinda munhoroondo yekuve murairidzi wekutanga kubva muAfrica akakwanisa kusvika kumakota fainari emutambo weWorld Cup. Mutsigiri wenhabvu vaPrince Mandunda vanoti mushure mekukundikana kweCameroon, Ghana, Tunisia neSenegal vari kutarisira kuti Morocco icharamba ichivafadza.
Morocco itimu yedu yemuno muAfrica. Tinoshatisa kuti ndokwafanira kuenda kumberi kuti maAfricans tikwanise kufara nokutii dzimwe timu dzakawanda dzakaenda kumusha but iyo ndoyasaya ndoyataa kuvimba nayo kuti ikwanisa kutifadza isusu semuAfricans.
Morocco iyo yakaenda kuWorld Cup katanhatu muna 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 na 2022 iri kutarisira kuve chikwata chekutanga muAfrica kusvika musemifinari yemakundano makuru aya. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaGeoffrey Katera vanoti vari kufamba neMorocco kusvika yatora mukombe weWorld Cup wacho.
Haii, ndafara nekuti Morocco yedu yahwina isusu. Hapana World Cup tambotimboreva kuti kuno kuAfrica isu tati vese vari kutadza kuitora but Morocco this time ndiyo chatitora.
Muongorori wemutambo wenhabvu vakuda kwashe Mangwiro vanoti vagutsikana nematambiro eMorocco zvekuti hazvivashamise ikatora mukombe uyu.
Morocco rinogura kuti kapi ndaona kama matambiro ari kuita.
Morocco haisati yarohwa mumitambo yeWorld Cup mishanu yapfuura uyezve haisati yanwiswa kana chibodzwa chimwe chete pamitambo minomwe yavachangotamba yakateverana. Makota fainari ari kutanga nemusi wechishanu pamutambo pakati peBrazil neCroatia kwozouya Netherlands neArgentina. Nemugovera kuchange kune Morocco nePortugal kwozouya England neFrance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tine hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup Qatar 2022. Kumakwikwi aya, Morocco inova chikwata chete chemuAfrica chasara yakashura mare nekurova Spain ichibva yapinda makota fainari. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzodzosera mari iri kunzi ndeyezvikwerete kubva kuhurumende kunyange vakawanda munyika vari kushora danho iri. hurumende yoendeswa kudare nevashandi vayo ichipomerwa mhosva yekusada kutevedzera mutemo panhaurirano dzemari inotambiriswa vashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.